Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi kuri musi wesvondo mbudzi 13 2022. Makateerera ku Studio 7 nevenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Ngonzora votenda kuti vakapuwa purazi nezvikakarara zvemota nehurumende. Musangano wezvekushanduka kwemamiriro ekunze woenderera mberi kuEgypt. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Ngonzora vatenda kuti vakapuwa purazi nezvikakarara zvemotokari nehurumende. Izvi zvinotevera nyaya yaburitswa nebepanhau repadandemutande reNewsworks. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vaMonzora Mbune.
Reganditange nenyaya dzemotokari idzi. Kutaurwa kuritwa nyaya iyi iri kuita sekunge ndatanga kupiwa mota gore rino kana ndapiwa mota iko zvino. Kwete, ini ndakaita senator muna 2018 tikapiwa motokari dzedu dzekuparliament semamwe mamembers of parliament ese. Then muna 2020 ndakahwina kuita president weMDC ndikabva ndaita leader of the opposition in parliament. Zvichireva kuti muna 2021 ndakapiwa zvimwe zviri pamusoro pezvinopiwa mamwe maMP.
Ndezvipi zvamonzora?
Kusanganisira motokari dzimwe pamusoro, haizi imwe imbiri dzinopiwa pamusoro.
Saka mota dzamuri kuti makapiwa idzi iBenz neipi imwe yacho vamonzora?
Panoti Benz nemota inonzi Land Cruiser. Zvichireva kuti off-road. Panoti off-road kozoti Benz iyoyo, kune land, mota inonzi Land Cruiser. Iyi mota iyi haisati yauya. Inyaya yokuti kana uri leader of the opposition parliament yese, basa rako harizi reconstituency one, unotenderera nyika yese.
Basa renyu nderei chaizvo? Munganyatsotsanangura here ipapo?
Ini basa rangu nderekuinspecta maprojects ari kuitwa nemamembers of parliament as a opposition Zimbabwe yese. Saka tinopiwa motokari dzimwe dzekushandisa nekuti basa racho rakati wandei. Tiri pamusoro ipapo, leader weopposition muparliament akafanana naminista. Kana muchiona kana paine mapublic events kwandinenge ndakagara, ndakagara kune maministers. Saka mabenefits emaministers anouya kuna leader of the opposition as well. Hakazi kekutanga kuti leader of the opposition apiwe mabenefits ari pamusoro pemamwe maMPs.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
Semuenzaniso, leader weopposition muNational Assembly, wa Gibson Sbanda, pawakanga vari member of parliament tichangotanga MDC, wakapiwa mabenefits iwayo. Muzvare Tokozani Kupe muna 2018, tangobva kuelection iyoyo, wakapiwa mabenefits iwayo pamusoro pemabenefits anopiwa mamembers of parliament. Opposition leader of parliament in parliament ane status yakafanana naminista. Ndiminista, saka hapana chitsva ipapa.
Ko, panyaya yepurazi apa makariwana sei vamonzora?
Ndakatanga kuita zvefarming kunyanga muna 1998. ndichipfuya makwai ndichisupplya mahotera muZimbabwe muno ndaisupplya mahotera kawanda vanosanganisira wana Trotberg wana Montclair wana Leopard Rock mahotels mazhinji ndichiita farming yemakwai 1998 ndikaapplya land yangu muna 1998. Now muri kuzviona kuti 1998 bato redu reMDC rangasakira tombofomwa. Saka vanoda vanoenda kunoona application yandakaita 1998 ndichiri mudiki pane zvandari izvi.
Asika bato reMDC raitiro rainge risingawirirane neurongwa wemagovererwo aiitwa ivhu parakatorwa muna 2000 richiti zvinenge zvaiitwa zvakarerekera kubato rezanu PF chete.
MDC yakagara muna 2014 ikaita Congress yayo tina baba Morgan Tsvangirai. Pakabuda chisungo chekuti land haizi yezanu PF, mapurazi haasi yezanu PF. Saka vanhu veopposition ngavatore mapuraziwo sekutora kurikuita vanhu veruling party. Chisungo chakabva mucongress yeMDC. Ndirikukurudzira vechidiki kuti vaitewo zvekurima izvozvo kupurazi kwedu kuti tiri kuita nyaya dzehuchi, tiri kugadzira huchi, tiri kuita trout fishing, tiri kuita zvinhu zvakati wandei zviri kupa mabasa vana vemunyanga munova mune purazi rangu.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vachitaura vari parunare muHarare. Tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu navaMonzora mangwana. Musangano wezvekushanduka kwemamiriro ekunze uri kuenderera mberi kuEgypt. Vatungamiri venyika vachikurudzirwa kuzadzikisa zvavakavimbisa. Vamwe vatungamiri vakataura kumusangano uyu vanosanganisira mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres nevamwe. Mukuzeya nezvenyaya iye uye zviri kuitika kumusangano uyu, tabata nyanzvi munyaya dzezvekushanduka kwemamiriro ekunze vaLawrence Mashungu.
Musangano uri kuitwa kuEgypt kuSharm el Sheikh COP27 wakakosha nenyaya yokuti nyika dzakabvumirana nyaya dzemaNDC kana kuti hurongwa hwenyika hwokuti dzingaita sei kuti dzidzikise chiutsi chinokonzera kuchinja kwamamiriro okunzi. Izvozvo zvakabvumiranwa nenyika dzose, tikanyora vamwe vakatovandudza zvirongwa zvavo yatingati revision of the NDCs. Zvose izvo takaita.
Saka zvii zviri kuitwa kuEgypt pari zvino vamashungu?
Takatarisana nemusangano uri kuitwa kuEgypt, nyika dziri kubvumirana kuti right, chasara iko zvino izvi ndezvekuti zvanyorwa zvacho zvokuti nyika dzichaitei ngazvichiitwa. Zvatakabvumirana zvacho zvokuti mari dzichabva kunyika dzakabudirira dzichinda kunyika dzisina kubudirira, izvozvo zvacho ngazvichiitwa. Neclimate change, hurongwa ihwohwo hwemanational adaptation plans akanyorwa nenyika ngahuchiitwa. Saka tingati kupi ino yakanyanya kukosha nemhaka yekuti nyika dzakanyanya kutarisana neyatingati muchirungu implementation, kutaura tataura. Saka taakumeka shuwa kuti iko zvino izvi ngatichiita zvacho zvakataurwa. Saka ndozvakanyanya kukoshera musangano uno watiri kuita kuEgypt.
Vatungamiri vari kuratidza kuzvipira here kumusangano?
Zviri kunyanya kutofadza ndezvekuti tiri kuona vatungamiriri venyika zhinji vachiuyawo vachingotaurawo zvakafanana kuti ngatichichinja maitiro edu, especially pakuti kutaura takataura asi ngatichiita zvatakataura zvacho.
VaLawrence Mashungu inyanzvi munyaya dzezvekushanduka kwemamiriro ekunze vanga vachitaura vari parunare kuEgypt. Mumiriri weGlenview mudare reparamende vari nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaWellington Chikombo. Svondo rino vakakoka gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaFelix Tapiwa Mona kuti vaone matambudziko atarisana nevanhu vemunharaunda yavo nekuda kwekuvharwa kwemugwagwa unoenda kumbudzi Roundabout. Izvave kupa kuti motokari dzipfuure nemuGlenview. Hatina kukwanisa kubata vamhona kuti tinzwe divi ravo sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi tabata vaChikombo.
Ini seumiririri weGlenora mudare reparamende ndakadana gurukota rezvemugwagwa vaFelix Mona kuti vauye kuGlenora kuna Amalinda Road kuti vaone mugwagwa uri kushandiswa nemotikari dzinosanganisira magonyet, maduta vanhu nemotikari dzamingati mota dzinogara dzichitakura vanhu dzaakupfuura neipapo mushure mekunga hurumende yavhara Roundabout. Saka hurumende yakanovhara paRoundabout yembudzi isina kutarisa kuti ko idzo motikari dzangachibva kune divi rekumabvazuva dzichazenge dzaakuenda nekupi kana tichinge tavhara Roundabout.
Saka zvino mota idzi dziri kufamba sei?
Mota zhinji dzandataura dzine magonyeti nemaduta vanhu anoenda kuEnglode nana South Africa, Chivhu nezvimwe zvakadaro dzaakupfuura nemuGlenora, dzichipfuura nemuna Chimhandaleni munova munogara vanhu dzichikonzeresa maproblems kune varwere, dzichikonzeresa matambudziko kune vakweguri, dzichikonzeresa kutambudzika nekuda kweguruva riri kusumudzwa nemabhazi iwaya. Saka zvaita dambudziko rakakura. Saka ndakaona zvakakodzera kuti ndidane gurukota rezvemugwagwa kuti ritipe kuti dambudziko ringapera sei.
Zvii chaizvo zvamaikumbira kuna vamhona?
Zvichemo zvedu kune gurukota zvakanga zvichingova zvichemo zviviri. Chichemo chekutanga ndechekuvandudzwa kwebridge remuna Amalinda. Saka gurukota rakawirirana nezano iroro rikapromisa patiri, rikatipa rutsigiro rwokuti bridge iro richagadzirwa mavhiki mashoma shoma ari kutevera basa rinenge rakutanga raakuitwa ipapo kuita kuti mota dzikwanise kupfuura nekuti mota iko zvino dzawanda. Chichemo chechipiri changa chiri chichemo chekuti rodhi yeAmalinda dai yavandudzwa. Kuvandudzwa kwerodhi kunoita kuti mota dzikurumidze kufamba, toita kuti togadzisa nyaya yetingati pachirungu yecongestion, because traffic congestion iko zvino yanyanya. Vanhu vakurovha kumabasa zvaakukonzeresa tsaona yakawanda mumigwagwa. Vana vatyairi vakuremba vakagara pazvidhiraivho nemamwe matambudziko akawanda akadaro.
Makawirirana kuti kudii?
Wirirana kuti mugwagwa weAmalinda uchavandudzwa kubva muna Amalinda kusvika vanopinda mugwagwa weZambezi, kuita kuti magonyeti nemaduta vanhu haachakwanisi kupinda murocation, anenge akutedza mugwagwa iyoyo. Zvobatsira kune dzimwe mota dziri kuenda kunana High Glen dzinoenda kunana Kariba, zvobatsira vanenge vachienda kunana Glenview, zvobatsira kuna vanenge vachienda kunana Budiriro. Togadzirisa matambudziko vanhu wobuda munyaya yekuti vaakutambudzika nenyaya dzeurwere, kukosora nekuda kweguruva rinosumudzwa nemagonyeti ari kupfuura nemudzimba dzevanhu.
Mumiriri weGlenview mudare reparamende vaWellington Chikombo vachitaura vari parunare muHarare.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Britain inoti pane mashoko ekuti Russia yave kukurudzira kuti vana vechikoro vadzidziswe zvechiuto. Vana vanenge vachidzidziswa munyaya dzechiuto nezvekudzivirira nezvekuzvidzivirira muzvikoro sezvataurwa negurukota rinoona nezvedzidzo munyika yeRussia. Izvi zvinoteverawo hondo iri kuramba ichienderera mberi pakati peRussia neUkraine yauraya vanhu vakawanda. M mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika. Bato reDemocratic Party muAmerica ndiro richaramba rakabata matomu mudare reSenate zvichitevera kukunda kwakaita amai Cortez Masto muNevada, zvapa kuti bato iri rive nezvigaro makumi mashanu pazvigaro zana zvedare reparamende. MaRepublicans ane zvigaro makumi mapfumbamwe, makumi mana nemapfumbamwe kana kuti 49. Sarudzo yekuGeorgia ichadzokororwa sezvo pasina akasvika zvikamu makumi mashanu kubva muzana kana kuti 50% sezvinodiwa kuti zvinzi munhu akunda. Mudare reSenate mukaita Mangange, mutedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris, vanhu vavebato remaDemocrats vanobvumidzwa kuvhota. Iko zvino tochimbotarisa chirongwa chevechidiki kana kuti Youth Forum.
Magadi henyu vateereri, inoitwa Sabrina Kundai Chambers. Ndinoshanda ne organization known as Mental Economic and Social Empowerment, wese iorganization inoshanda nemadzimai ichitsvaga mirishonga kusedzinoitika pamadzimai uye ichitsvagawo masolutions ekuti vamadzimai vava vanorarama upenyu hunoendeka.
Pane chimwe chirongwa chamakatanga chekuda kubatsira madzimai echidiki nevanasikana. Mungatsanangura kuti chirongwa ichi chinonzi uye zvii zvamuri kutarisira kuita?
Chirongwa chatakatanga ichi ndechekuda kubatsira madzimai nevanasikana kuti vanokwanisa kuwana masanitary wear. Tichitarisa kubva 2020 kusvika pari zvino, hurumende yedu yakavimbisa kuti ishande ichipa pachena masanitary pads kuvanasikana vari muchikoro. Asi hapana zvakadaro zvatiri kuona zvichiitika. Saka vanasikana havaregi kunge vachicheva. Chirongwa chedu ichi chinonzi hashtag dignity budget. Tinoda kuti vanasikana vange vakachengetedzeka, vange vakashambidzika. Saka tiri kukumbira kuvagari vese vemuZimbabwe nevamwe vese vanoona zvakakodzera kuti vanasikana havabatsirwe, vange vachikwanisawo kutsawo madonations. Atinokwanisa kuita achiisa mudignity budget iroro. Dignity budget rinenge rine mapezi iwayo, matoothbrush, matowel, sipo yekugezesa nezvimwewo zvinobva munongoonawo seni kuti zvingange zviri mubudget iri. Saka budget iri tisaripa kune vanasikana avo vasingakwanisi kuwana mapezi, vanoshandisa dzimwe nzira dzisina kuchena dzekuteera nadzo.
Apa muri kutarisa vari kumamisha chete here kana kuti nevamwewo vari mumadhorobha? Ndedzipi nzvimbo dzamuri kutarisira kubatsira?
Pari zvino tiri kushanda nevanhu vanotambura muZimbabwe. Vanhu vanotambura vamwe vari mumadhorobha, vamwe vari kumamisha. Asi nekuti chirongwa chedu ichi hatina kunyanyisa kuzara, saka tichanyanyisa kutagetawo vari kumamisha. Kana tichinge tawana mabhajeti akawanda, toendawo kune dzimwe nzvimbo dzine vanhu vari kutambura vari kuva neproblemu yakangofanana neiyoyo.
Saka kusvika pari zvino mungati chirongwa chenyu ichi chiri kutambirwa sei nevanhuwo zvavo kanawo vemakambani, uye vasati vanzwa nezvacho muri kuvakurudzira kuti vaite sei?
Kune vakaona chirongwa ichi vatakachiparura vari kuvimbisa kuti vatange vachitibatsira, nekuti ikodzero yevanhu yevanasikana ikodzero yemadzimai. Takaendawo kune mamwe makampani ayo akatiwo anokwanisa kutibatsira, asi pari zvino hatisati akwanisa kutaura kuti ndeapi makampani acho uye kuti mangani, nekuti tichangotanga chirongwa ichi. Chirongwa ichi chinofanira kupera musi wa15 zvita. Saka pamwe masvondo ari kuteera hatisati akukwanisa kuona kuti taunganidza zvinhu zvingani. Asi vanhu vakawanda vari kutambira chirongwa ichi. Vamwewo maorganizations akuda kutotangawo kuitawo chirongwa ichocho, nekuti hatina kwanise kuzadza nyika yese tiri ngori vamwe chete.
Ko vanenge vari kunze kwenyika vangabatsirawo sei?
Kune nhare dzatinadzo dzatikaisa paflawa redu, vakafona panhare idzodzo tinobva takwanisa kuvaudza kuti voita sei. Toona nzira yakakodzera yekuti vakwanise kutumira nayo. Vamwe vanotumira iri mari, vanogona kushandisa kana mukuru, vamwe vanogona kushandisa na World Unit. nomuna kuvapa ma details achona kuti vakwanise kutumira rubatsiro rwavo.
Ko vanenge vangori nezvinhu zvacho izvozvo zvamuri kuda kubatsira nazvo vanasikana, pane pavanokwanisa kunozvisiya here?
Zvinhu izvi zviri kusiiwa panumber 26 Airport Road. Tichange tikuzivisai kuti dzimwe nzvimbo dzatichasiya zvinhu izvi ndezvii, nekuti tine urongwa hwekuti maprovhinsi ese ange aine nzvimbo yekusiya zvinhu izvi, asi pari zvino vanogona kusiriwa kuzosiya panumber 26 Airport Road. Kana kuti isu tinokwanisa kuuya kuzotora pavanenge vari, kana kutuma vamwe vanhu vanenge vari pedyo kuti vauye kuzotora.
26 Airport Road ku Hatfield uku muHarare.
Hatfield Harare.
Kana
kuti vanogona kufona.
Nhamba dzatiri kuona panapa pane dzakaiswa paflyer yenyu, imwe iri kuti vanhu vanokwanisa kubata Makaita Ngwenya, nhamba yacho ichiti 7719108 70, ndodzokorora zvakare 7719108 70. Pana zvakare Jill Motsi 7762988 25, ndodzokorora zvakare 7762988 25, ndo vekubata.
Ndovai tinogona kubata Makaita Ngwenya kana Jumoti kana chero nhamba dzekuofisi yedu dziri pawebsite yedu noti www.usawomen.co.zw. tinogona kuwanawo neinfomesheni ipapo kana kuwana dzimwe nhamba ipapo.
Aiwa, tinokutendai zvikuru nekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Maichabasa.
Avo fanga vari amai Sabrina Chambara vari parunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu.
Manheru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikutambirai muchirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi nyaya yedu yabata zvitendero zviviri. Inzwaivo mubvunzo uyu.
Makadi makadi vashamarari vestudio 7. Ine ndine mubvunzo panhau yechitendero chechikristu nenhau yechitendero chechimoslem. Kuti nemhaka yei makristu vachiita sandivo vanonyanya kunzwikwa zvakanyanyisa namwari kudarika mamoslem? Asi tikatarisa nyika dzine mamoslemu kunyanya, nyika dzemaarabs, dziri nyika dzinoita zvadzinoita uye dzichiita kunge ndo dzakapiwa upfumi uye ndidzo dzine masimba akanyanyisa azvakapiwa namwari kudarika nyika dzinotevera chikristu. Uye nemhaka yei vanoita zvechikristu vachinyanya nyanya kuve involved munhau dzecorruption zvakanyanyisa dzani vanhu vanorarama life yechimoslem?
Ngatinzwei mhinduro izere kumubvunzo uyu. Tichatanga nekukupai mhinduro inobva kumunyori mukuru weSupreme Council of Islamic Affairs muZimbabwe, Sheikh Henry Balakazi.
Bismillahi rrahmani rrahim. Muzita ramwari mupi anengoni, ndinokukwazisai mukoma Hwande nevatereri vese veStudio 7 ndichiti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Runyararo, rugare, nyasha nemakomborero zvamwari ngazvive kwamuri mose. Ndinotenda mutereri nemubvunzo wake waabvunza. Regai nditaure ndichiti avo vanozvikudza nekuzvitutumadza vachiti minamato yavo inonzwika kudarika yevamwe, hunhu ihwohwo hwakaishata, nekuti anoziva kudayirwa kwemunamato ndiye Mwari. Chedu isusu tinogona kungogumira pekuvimba kuti zvatachema Mwari vatinzwa. Mwari vanotiudza muKorani chitsauko 25 vesi ya 63 kuti wa ibadu rrahmani alladhina yamshuna alal ardi hauna, varanda vatenzi ane nyasha ndi avo vanofamba panyika vakazvidukupisa vakazvininipisa hakusi kuzvininipisa kana vachizvitutumadza kuti Mwari anonzwa munamato wako. Vanhu vanoita unhu ihwohwo vanyengeri. Vanyengeri ava tinoudzwa nezvavo naJesu Kristu rugare ngaruve kwaari mukaverenga mubhuku raMako chitsauko 7 kubva pavhesi ya6 kusvika pavhesi ya9. Panotaurwa nezvevanyengeri kuti vanonamata pasina nekuti vanodzidzisa mirayiro yevanhu sedzidziso uye vachibatisisa tsika yevanhu vachirega mirayiro yaMwari. Saka nyaya ndeyekuti ngatichengetei mirayiro yaMwari. Tikaenda pamubvunzo wepiri wabvunzwa nemuteereri kuti nyika dzemamuslims dzinoita sedzinobudirira kudarika dzakawanda maKristu. Nyika dzati kutaura nezvadzo inyika dziri kumabvazuva uko kuMiddle East, nyika dzakaita seana Saudi Arabia, Dubai, Qatar nedzimwe dzakadaro idzodzodzo. Chinovapa pundutso vanhu vaye ndechekuti munyika dzavo munotungamirirwa nemurayiro waMwari, murayiro umwe chetewo wakataurwa naJesu Kristu kuna Mateu chapter chitsauko 5 pavhesi ya 17 kuti musafunge kuti ndauya kuzoputsa mirayiro yevaprofita asi kuzozadzisa. Saka mirayiro ichiri pakati pedu uye tofanira kunge tichirarama tiri pamurayiro. Saka izvozvo izvozvo ndo zvinoita kuti pave neuori, nekuti hapana uori unodarika kusiya mirayiro yaMwari. Mwari vanotaura muKurani kuti fadzikuruni adzikurukum, ndirangarirei ndigokurangariraiwo. Kurangarira Mwari kuchengeta mirayiro yavo kuita kuda kwaMwari. Saka chiripo apa ndechekuti ngatitore kuda kwaMwari toita ndiko kunotitungamirira isusu mukurarama kwedu. Venyika idzo dzekumamuslimu idzo vane oiri uye ivhurawo kujecha. Isusu mukatarisa kune dzedu nyika tine zvese. Mwari akatipa mamiriro ekunze akanaka, ivhu rakanaka, ivhu reuko rinotonetsa kurima, redu rinorimika zviri nyore. Muvhumu tine zvicherwa zviwanikwa zvakawanda, sei zvisiri kutipa pundutso nekuti takasiya murayiro waMwari tikauicheta parutivi tikatora ana Roman Dachilo ndovotitungamirira. Nyasha dzaMwari dzobva dzatiza. Saka ndinopedza ndichiti aiwa Mwari tipe simba kuti tikwanise kutora kuda kwenyu tito ndiko kunotitungamirira mukurarama kwedu. Amen.
Nhasi mazvinzira mega vateereri, svondo rinouya tichanzwa tsananguro inobva kune vechitendero chechikristu.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Hwande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Tochimbotarisa rwendo rwekuenda kumakwikwi eWorld Cup kuQatar. Makwikwi aya ari kutanga musi wa20 mwedzi uno. Sangano rinomirira kodzero dzevatambi venhabvu reFIFPro rinotiro vatambi venhabvu vari kutambiswa mitambo yakawandisa zvekuti vamwe vavo vakaita saSadio Mane weSenegal vanozogumisira vakuvara. Sangano iri rikurudzira kuti panozotambwa mitambo yeWorld Cup isatambwe pakati nepakati pemwaka yemitambo yemaleague akasiyana-siyana sezviri kuitika kuBritain, kunana Spain kana muAfricawo. Nekudaro vari kuti zvakakosha kuti paitwe mutsauko. Sezvo nguva yedu yapera, rikatitarise zvakare zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League. Tenex yaita mangange 0-0 neManica Diamonds. Bulawayo Chiefs 2 Yada 0 Dynamos 1 Capes United 1. Zvikwata zvabuda muCastle Premier Soccer League iHarare City, Bulawayo City neTenex. Sezvo nguva yedu yapera, regaitimbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri webato reMDC vaDouglas Monzora votenda kuti vakapuwa purazi nezvikakarara zvemotokari nehurumende. Musangano wekushanduka kwemamiriro ekunze woenderera mberi kuEgypt. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.